Vatsigiri veMVC vakagara vakaungana kumba kwavatsvangirai vachiimba vachichema mutungamiriri webato ravo uyo akafa nemusi wechitatu South Africa mushure mekurwara nechirwere chegomarara. Vamwe vevatsigiri veMVC vanga vari parufu apa vakaita savatendai kanokanga vati zvakakosha kuti paitwe musangano wechimbi chimbi kana kuti extraordinary congress wekusarudza munhu achatungamirira bato vachiti vatsvangirai munhu aida utongi hwejekerere. Izvi zvinotevera musangano wakaitwa nekomiti yepamusorosoro yebato iri yenational council uyo wakapa vanelson chamisa basa rekufanobata chigaro chemutungamiriri webato kwegore rimwe chete.
Ndinongoda utongi hwejekerere, utongi hwekuti vanhu vange vachiwirirana zviri pachokwadi pasina mabopoto kana kukakavadzana mukati memusangano. Noti sewechidiki weyouth tinoda zvinhu zvakajeka, kwete zvinhu zvekuhandirana zvevamwe vanenge vatengwa zvavo nemari wofuma wakutotaura kuti semayouth tiri kuwirirana nekuti tatogadzika kana mumwe mutungamiriri anenge asina kusarudzwa nevanhu. Isusu semayouth ewechidiki ariwo pasi pavakuru vari kumusoro kwedu wechiyouth vamwe vanenge vati ivo vanenge vachitaura kuti vanenge vatogadzika semayouth vachiti tawirirana semayouth kuti ndo zvinhu zvataa kutoita, asi isusu sechidiki vamwe vari pasi wechidikiwo tiri kuti kwete, tinoda utongi hwejekerere mukati memusangano wedu kuti tienderere mberi.
Izvi zvatsinirwa navarutendo bvute avo vati vabva kuruwa kuzochema vatsvangirai.
Tinofunga zvinhu zviri kliepa pakutanga vatsvangirai vatisiya nhasi wa pakasaridzwa nevanhu. So zvido zvevanhu nofunga ndozvatokoshesa. Munhu asina kusarudzwa necongress haakakwanisi kuti amiririre bato, tinonga taita chidhikitera zvipo. Sevechidiki tinoti kuti musangano uenderere mberi ngatizokere kuwani pasa anochema mangwana kuti makatiisira munhu watisingade, ngatidzokere kucongress zvatinobvumirana kuti bato ndereweruzhinji, ngatidzokere weruzhinji wataura.
Asi vadhenford ngadziore vati hapasina nguva yekuita kongress yechimbi chimbi sezvo sarudzo dzave pedyo.
Thank you. Chokutanga nechokuti constitution iri clear yemusangano kuti in between congress national council ine masimba ekuita any decision including kuapenda any position. So inini sadhenford ngadziore ndirasa kunge focus hove should not be internal panguva yatatove focus inofanira yato externally in the sense yekuti tine 3 months dzokuprepare election. So tikatanga kuita congress tazvayo inda notice akondi kuconstitution yeye tinokunotice kuti zofaira congress then vanguita manomination that process could take more than a month. So we cannot focus internally tine election irikuya within 4 months. So ini tokutanga nechekuti izvo vanhu vangafunge kuti izvo election iri within the party waita wrong. Election yatakatasana naizvezvi focus yayo ngaive election yamunangagwa nangu anafanira kuchigwanisa mupiyo. So therefore the national council decision I believe is final and I believe with if our area if our candidate.
Vachamisa vaudza studio 7 kuti congress iyi ichaitwa chete kana komiti yavo yenational council yabvuma.
Aiwa zano rokuti kuenda kucongress harisi remunhu, constitution iri pachena uye boka rine kodzero yokudaro inational council ndo vane kodzero uye maorgans epati zvichienderana nokuti vanoda kuti zviitwe zvipi. Boka remusangano rakaita zvinofanira kuitwa. Zvakaitwa neboka remusangano ndirokuti rakakumbira kuti pafane kumbobatwa basa nokuti sembo zvamunoziva tine mavice president matatu. Kunonzi kana president vasipo panofanira kuwana vice president anofanira kubata basa. Iroro basa iroro kana president vasipo hakuna anogona kuapoenda. Anogona kuapoendwa chete neboka rinoshanda secongress pakati pemacongress rinova national council. Ndosaka makaona national council yakaita danho rakatora. Ndobva yati tavani munhu anombofanira kubata kuti pasaita mukaha kana kuti vende reutungamiriri. Saka pane paa nemutungamiriri aripo kuitira kuti vanhu vasati takafanana tiri vatatu munoziva kuti makumbo akafanana pashayokwa rinoti handei kumberi hapachatofambiki. Saka ndozvaigadzirwa necouncil. dzobva yauya nezano zvakureva nezvekuti pakufanira kuva nezvinhu zviviri chokutanga kudzokera kukanso kuti muri kuti chii panguva yemukana wokuekta kuti poramba pachiekitwa here kana kuti vari kuti takuda kuti paana purezidendi nemazvo kana panzi paana purezidendi nemazvo asiri active kureva kuti pane pakuchiitwa masarudzo dzinoenderana neconstitution asi zano richibva kune chinal council zano richibva kuna acting president anova akasanobata ndiye ane masimba apurezidendi zvemakaro haashaipi nokuti kazhinji zhinji vanenge vasipo vanenge vane masiriri anenge akati tekeshe zvokuti anenge achitofamba achirwerwa asi haisi nyaya yemakaro inyaya yeugaro haisi nyaya yezvigaro inyaya yeugaro hwevanhu hatitarisani nyaya yekuti ndindoda kunge
asi munyori mukuru muMDCT baDouglas Monzora vati bumbiro remutemo ndiro rinofanirwa kutevedzerwa
pandangotaura nezveextraordinary congress chete ndaingoreva kuti ndiyo inyega inosarudza substanding president webato ndizvo zviri mubumbiro redu kana vati tinotanga taenda kunational council hazvina kana dambudziko izvozvo asi ndichavataura navo kuti national council iyoyo ngaichipinzwa tangopedza funeral mazuva ekuti inopinda rini towirirana sevatungamiri
ari kutaura akamirira mhuri yekwatsvangirai uye ari munin'ina wemufi vamanase tsvangirai vati urongwa hwokuunza muchumbi hwave pachinhano chepamusoro uye veruzhinji vachapiwa mukana wokuonekana navatsvangirai mune imwe nhandare yebhora muHarare muchumbi wavatsvangirai wakatarisirwa kuratidzwa kumusha kwavo kubuhera ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas ndiri pasi.